Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 25, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudzai Chipanga vomiswa pamberi pedare nhasi.
By next week, maybe kunana Tuesday, Wednesday, tinyangozi vanyuzi izvi zvavakovari kunanga pembera kuti vanoitei. Asi muonera ndo kuti pamutemo hapasina maminista kubva pavaitwa zvionini.
Vapo mangwana vanoti vamunangagwa vari kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya. Chikwata cheFC Platinum chosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo uye vamwe vatungamiri vechidiki veZANU-PF Youth League vakudzai Chipanga navaInnocent Hamandishe vamiswa pamberi pedare reMajor Street muHarare nhasi. Vatatu ava vanga vachiti vanoda kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Kuti tinzwe zvizhinji nezvechikumbiro ichi, toenda kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya uye uyo anga ari kudare.
Vachombo vati vainge vatorara manheru emusi wa15 mbudzi apo vanhu vainge vakapfeka mbatya dzechiuto vakavhara kumeso kwavo, vakapaza gedhi, madhoo pamwe nemawindo epamba pavo vakavapamba ndokuvavhara kumeso. Vachombo vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vati vaipomerwa mhosva dzekusafambisa musangano weZANU-PF zvakanaka pamwe nekusaita basa zvakanaka apo vaive gurukota rezvematunhu. Vati havana kurohwa uye vaibvumidzwa kuona chiremba kana kuvigirwa zvese zvavaida kubva kumba kwavo. Vachombo vati musi wechitatu vakadzorwa kumba vakawana vakamirirwa nemapurisa vachibva vasungwa ndokuendeswa kuHarare Central Police Station. Muchuchisi vaEdmonia Zamba vati vachombo vane mhosva nhatu dzeuori pamwe nekusafambisa mari zvakanaka kana kuti fraud dzinosanganisira mabhiro nemadhora emari yemuZimbabwe uye vanoda kuti nyaya yavachombo itange kunzwikwa kubva musi wa8 zvita vachibva kujeri. Asi gweta ravachombo muzvinafundo Love Mumadhuku vange vari kuramba izvi vachiti musungwa akagariswa muusungwa kwenguva yakareba uye anofanira kuburiswa sezvo kodzero dzake dzakatyorwa. Vati bumbiro renyika rinosungira kuti munhu aendeswe kudare mukati memaawa makumi mana nemasere asati akwana kana kusunungurwa kana izvi zvisina kuitika. Muchuchusi ange ari kuti vachombo vakasungwa nechitatu uye vaunzwa kudare munguva iri pamutemo. Asi vamadhuku vati musungwa aburitsa umbowo hunoratidza kuti kunyange ainge asiri mumaoko emapurisa kubva musi wa15 mbudzi zviri pachena kuti ainge atorwa nevanhu vari muhurumende uye anofanira kuburiswa. Vamadhuku vati nyika inoziva zvainge zviri kuitika kubva musi wa15 apo mauto akazivisa kuti ainge ave kutora matanho ekugadzirisa nhubu dzaifurira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasatonge nemazvo. Vamadhuku vati zviri pachena kuti vachombo ndemumwe wevanhu vaidiwa nemauto. Vatiwo bumbiro rinotaura pachena kuti hazvinei nekuti munhu asungwa nebazi ripi rehurumende uye anofanira kunzwa kudare mukati memaawa makumi mana nemasere. Vati kana vachombo vakasaburiswa sezvo vakagara nguva yakareba vari muusungwa zvinoreva kuti matare edzimhosva nebumbiro anenge asina basa sezvo zvichireva kuti mapurisa kana mauto anokwanisa kuita madira ajojina nevanhu. Vamadhuku ndivo vari kumirira vachipanga uye vari kuda kuti vaburitswe nechikonzero chekuti vakagarisa muusungwa. Vachipanga vakasungwa musi mumwe chete navachombo. VaInnocent Hamandishe vanoona nezvigwara remusangano muboka revechidiki muZANU-PF avo vari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekuzvidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa8 zvita. vahamandishe vachatongwa vachibva kuremand gweta ravahamandishe vaemmanuel samundombe vaudza dare kuti vahamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyanya vari muusungwa uye vange vachifanira kutongwa vachibva kumba asi muchuchusi vaedmond nyazamba vati vahamandishe vakasungwa kuswera nezuro uye vauya kudare panguva inobvumidzwa pamutemo vasamundombe vati zviri pachena kuti vahamandishe vakasungwa svondora pfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vave kuzviziva mutongi vahosaya mujaya vapa mutongo wekuti vahamandishe vatongwe vachibva kuremand sezvo vahamandishe vatadza kupa umbo hunoratidza kuti vainge vari musungwa kubva svondora pfuura mune imwewo nyaya vaimbo vemunyori wevechidiki muzano pf vakudzana ichipanga vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeborodel nevanhu vaive nepfuti dzerudzi rwemaak-47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vandochengetedzwa vachipanga avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto general chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mekufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti upenyu hwavo hwainge hwave mutsekwende vaudzawo dare kuti vasevhia kasuku were vainge vavafonera vachivaudza kuti vaignatius chombo vainge vatotorwa uye kumba kwavajonathan muene kwavo kwainge kwaridzwa pfuti pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here vachipanga vati vanofungidzira kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba yemapurisa vati ivo nemudzimai wavo vakarohwa zvakaipisisa paborodel police station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa motokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vainge vari kubva musi uyoyo kusvika kusora nezuro apo vakazonosiyiwa pamba pavo ndokuchisungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
mashoko atiyango tambira anoti vachombo navachipanga vanzi vadzoke zvakare kudare nemusi wemuvhuro kuti dare rizeye chikumbiro chavo chekuti vapiwe here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vave kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya mukuziya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muzanu pf vamunyaradzi paul mangwana
by next week maybe kunana tuesday wednesday tinyangonzwa nyuzi izvi zvava kwavari hakuna angapembera kuti vanoitei asi maonero avo ndokuti pamutemo hapasina maminista kubva pavaitwa sionini nokuti vanga varipo vangava nemandeti yomutungamiri anga aripo pakutorevawo kuti pave nehurumende yavanotonga nayo maminista afanira kutsarudzwa nokukasika handifungi kuti ingasika chitatu vasati vaita basa
vamangwana ko vamaonga vachiti ngapamboumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti inonzi transitional authority pakamirirwa sarudzo munoti kudii kwavari
izvozvo zviri kunze kwemutemo nokuti constitution yenyika yedu inoti kana mutungamiri anga aripo akabva bato ranga richitonga nomutungamiriri iwoyo rosarudza anomutsiva roenderera mberi nokutonga saka kana kuda inclusive government neimaa kutoreva kuti titakurasisa constitution yatakawirirana saka hazvigoni izvozvo kana vangoitavo mutsa norudogwavo kutavanongosarudzawo kwavanosarudza maministers 1 or 2 from the opposition norudogwavo asina kumanikidzwa nomunhu
mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muzanu pf vamunyaradzi paul mangwana vari parunare muHarare mukuziya nezvedare remakurukota tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge tikavabvunza kuti zviri nyore here kudoma dare iri
vazulu nyaya yekusarudzwa kwemakurukota navamunangagwa handifungi kuti ichava nyaya yakanyanya kuita nyore kwavari nemhaka yekuti munyika manyanyobuda pfungwa dzakawandawanda dzimwe dzacho taitodziona pazvivhitivhiti dzimwe dzacho taingosanganawo nadzo imomo mumawhatsapp pfungwa dzimwe dziri kubuda zvakasimba ipfungwa dzekuti vamunangagwa vanofanira kunge vachidoma makurukota nevatevedzeri vavo vanosanganisira vamwe vasingabvimu musangano wavo wezanupf kureva kuti vanogona kunge vachibvawo kune mimwe misangano yakafanana nemasangano anopfichisa asi pamwe mamwe acho ariwo zvakare muparamende but dzinozotutsirwa pfungwa idzozvo nekuti vanofanira kusarudzawo zvakare vamwe vanenge vasinei nezvematongerwo enyika asi dziri nyanzvi mumabasa atinenge tichikwanisa kuita kuti vavabatsire. Ndochekutanga ichocho pfungwa dziripo, asi dzimwe pfungwa dziripo zvakare ipfungwa dzekuti vamunangagwa semunhu akabatsirwa nevanhu vakati wandei mumusangano wavo wezanupf wava vanga vachishanda navo vari Lacoste, vanogona kunge vari pane yatingati pachirungu under pressure yekuti vachifadza vanhu vakavabatsira kuti vange vari pavasvika apapa. Saka vamunangagwa zvakare vanogona kusaurirana nevamwe vavo muzanupf panhau yekuda kutoma vamwe vanenge vasiri nhengo dzemusangano, nyanyanya vanenge vasitori zvakare nhengo dzeiyo yatingati team Lacoste. Saka ndoona sekuti hapana kunyanyo kuvapfavira vamunangagwa kuti vange vachidoma makurukota avo ekushanda navo.
Asi nenguva yasarai munoona dare remakurukota ravo richiita maminimini here kugadzirisa matambudziko ese akatarisana nenyika?
Vazulu, kunyangwe vakanzi ndivana mazvikota, kunyangwe vakanzi ndivana godobori, kunyange vakanzi maprofita emhando yepamusorosoro, kana kutonzi ndevamwe vanopota vachigara pasi pemvura vachitsvaka nekuwana mazano, nyaya iripo iri pachena ndeyekuti kubva pari nhasi kusvika pachaitwa sarudzo dziri kufanira kunge dzichiitwa, hapana chikiribidi kana minana yatichatarisira kuti makurukota avo angange achiita.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Mutezeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane mukana wekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi. Tavabvunza maonero avo nemamiriro akaita zvinhu.
Hazvini chikuru chatoda kutanga nacho ndechekuti tinotenda vanhu vese veZimbabwe kuti pakaita transfer of power kubva kuno mumwe president zvinda kuno mumwe murunyararo murufaro. Ende izvo tinoda kuzvikudza nokuti hasizvo zvatofanira kutora for granted, tinoda kutenda Mwari zvikurusa naizvozvo. Tingati economy yanga isina perform, hakuna cash, hakuna investment inopinda munyika. Saka izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe zvese izvozvo zvinokurumidza. Saka chokutanga-tanga panyaya yebudget yepolisi inoda kuitwa, panofanira kutanga patariswa kuti tasunungura zvinhu zvakaoma mumitemo yedu zvinoita kuti vanhu vokunze kana kuti vatioti maforeign investors vasauya munyika medu. Saka chikuru ndechekugadzirisa mutemo wekuti vanhu ngavagone kuuya kuzoinvesta, kana vakauya kuzoinvesta muZimbabwe mari dzavo hapana anovadyira vanodzokera napo, zvobatsira nyika. Saka ndingati ndochinhu chikuru choda kutanga chaitwa. Kozoti kechipiri, hurumende itsva iri yapinda iyi inobva kuti inatso kutarisa kuona kuti nyaya yemacivil servants kwanga kuchidyiwa mari yakanyatsa kuti wandei. Iyo zvofanirwa kuti zvitariswe kuti panowana here yatinoti isusu civil servants reform program inoita kuti tive ne lean and efficient civil service inenge ichidelivera service zvakarurama. Zvinenge zvisingagoni kuti zvigare mucivil service kana kumaparasetal ngazvibviswe zvese zvitengeswe zvinooparata zviri muprivate sector. Iyo zvofanira kuti zvibude nezvitaurwa as a pronouncement yelaw inenge ichibva mubudget. Kechitatu, nyaya yemari yanga isipo vanhu vachigara mumatiu, zvinhu zvese zvofanirwa kuti zvitariswe zvekuti chii chingaitwa. Nokuti vakakurumidza pakaindrodyuswa bhondi pasingagoni kuti vanhu vaexporte hazvava zvobatsira. Saka introduction yebhondi inofanirwa kusapotwa nekusudurura mitemo yanga yakaoma yogadziriswa iyoyo futi. Kouya kechina, Indigenization Act. Indigenization Act yedu yakachikidzira vanhu vokuinvesta muZimbabwe. Iyoyo ndeimwe yaimwe hurusa ida kuti igadziriswe iattracte vanhu. Fareka vanhu vanga vaida kuuya kuzoinvesta kuNigeria uya the richest man in Africa. Iye zvino ngaando ingenjwa kuti titomutsvaga kuti uya uzoinvesta.
Asi izvi zvinokwanisika kuitwa here nechimbi-chimbi, nekuti vanhu vakawanda vari kutarisira zvakawanda kubva kuna vamunangagwa nehurumende yavo?
Ndo zvavanotofanirwa kutoita. Ngavarege kumbofunga kuti nokuti kuchaita maelections gore rinouya, ngavachaisa polisi inotokurumidzisa kuti vanhu vamhanye vese, chero vanoda kuuya kuzoinvesta muZimbabwe vanobva mhiri kwemakungwa nedzimwe nyika vamhanye vauye kuZimbabwe.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reCZA vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. nyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro nemugari wekuchingwizi vamilton shumba nemaonero avo nevagari vekunharaunda yavo pakusiya basa kwakaita vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe uye kuti vagari vanotarisira kuti matambudziko avo achagadziriswa here mushure mekutamiswa kubva kumahombekombe erwizi tokwe mukosi
kupinda kwavamunangagwa isu hatipokani nako nokuti hatisiri vanhu vatingati tine divi ratakarerekera isu tichibviswa kwatakanga tiri netokwe mukosi iproject inotarisana nenyika iproject inoita kuti nyika ibudirire saka urongwa hwese hunoitwa nehurumende kana tichitaura tichiti hurumende haisiri ZANU-PF mubatanidzwa wamapato saka tinongogamuchira kuti hurumende yakatibvisa inawo urongwa hwekuti ibudirire kana kuri kubudirira nokuti tichitaurirwa isu tainzi tinofanira kuva nemadiridziro tinofanira kuti tive vanhu vanogara vakasununguka saka kana vamunangagwa zvavavapo sapuresidendi wedu vanyuwani vakangotevedzera muzvisungo izvozvo kana kupfuurikidza ndifunga zvingangotiitira zvakanaka saka tinongovatambira sezavari tinovatambira sapuresidendi wedu hatina datatarerekera pari zvino
asi vanhu vari kugarawo here vakasununguka pari zvino
dai tatava nemaofa leta ndopataiti taakugara takasununguka chinoita kudaro ndechekuti kune vamwe vanhu vanemari dzavo ndiri kutaura ndakatarisana nesection c d nee kune vamwe vanhu vanemari dzavo vanokwanisa kusinga mabhoho ndisingatauri vanhu vari kumahectars varikuc d nee havakusi kukwanisa kusinga mabhoho nekuti havazivi ramangwana saka zvatiri kungofunga ndezvekuti purezidendi vanyuwani vavapava vamunangagwa pamwe vachaita kuti votuma delegation inotungamirwa navachimedza vanova minista vedu vouya kwedu vozoadressa situation yedu
ko mari mamati mapedza kupiwa here dzemuripo
mari hatisati tapedza kupiwa vanhu vari kupiwa sepandakambotaura paya 20%
avo vanga vari mugari wekuchingwizi vamilton shumba vari parunhare kuchingwizi kumasvingo iko zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi anoita bhizimisi rake ari muno muAmerica nekumusha kuZimbabwe. Amai ava vanoti zvakakosha kuti madzimai vasatye kutanga mabhizimisi vachiita zvinhu zvavanofarira. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bhizimisi ravo ravanoita rinonzi chii.
Nonzi Mabel Machabunga Butler, diri director and creator Wetapira skincare products and also a spa in South Carolina inonzi Body Sugaring and Wellness Spa. Tapira yakatanga 2015, Body Sugaring yakatanga muna 2010. Saka kwakatanga spa ndisati ndaita product line. Product line yedu ndeye skincare, nenda maererano neganda redu isusu vanhu vatema, as well as my products in my body treatments like sugaring body removal and shaswa kuma spas nemuzvikoro muno muAmerica.
Saka muri kutambirwa sei nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica?
Zvizvarwa zvekuZimbabwe not only zviri kuAmerica but zviri kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakatitenderedza zviri kutambira ma products edu nekuti dambudziko hombera tiri kuona kwatiri ma products anga ari pamarket anga ari kuita kugadzira ganda revarungu rakanyanya. Panga pasina ma products anoshanda pane ganda redu. Problem yatinoita isusu zvakawanda vanhu vatema tikaita mabreakouts kana kuti mapunda aya tinosara nemavara anosara kumeso and maproducts akawanda anga asingabvise dambudziko iri asina bleach. Saka product yatiri kuuya nayo haina bleach but iri kubvisa mavara iri kumeso ichisiya ganda remunhu rakuratidzika zvakanaka.
Tinoona muri paZimbabwe Achievers Awards. Zvinhu zvakadai zvakakosha sei kuneni munoita zvemabhizinesi?
zvakakosha kuonekwa uchionekwa one vanhu vekunyika kwako. Ndinosimboenda kumaspas kuno kuAmerica uchionekwa kuti une difference yauri kuita, asi kana uve munyika mako vakukwanisa kurekonaiza zvauri kuita, zvinotipa manyawi ende zvinotipa kuti tirambe tichida kuita zvatiri kuita tichibatsirana senharaunda yemaZimbabweans.
Chii chakaita kuti mufunge business iroro semudzimai?
Reskin care, inini ndichikura ndaiva nedambudziko reskin. Ende ndakatsvaka maproducts akawanda angasingakwanise kubatsira skin rangu. Ndichidzokera pakutaura kuti maproducts mazhinji ari on market aitaketa for powerful ganda revarungu. Saka ndakasangana nemachemist andakasangana nawo tichitaura kuti ndikuda kuti product iye ingiri kutaketa for ganda redu. Not only susu maZimbabweans chete, but vanhu vese vane ganda dema. MaAfrican Americans kabati ndichinyanya kuitira vekwangu.
Shuro yenyu ndeyei samuzvina business yechidzimai?
Ndine vanasikana vairi, saka ndichiona vachinditarisa zvandinoita kuencourage navana ivavo. Ndoda kuencourage vamwe vasikana vachiri kubuda kuti chero tiri kunze kwenyika tinokwanisa kuva tichiita mabhizinesi edu aya, hazvisizvo kuti tinongokwanisa kusenzera vamwe vanhu. Ende hangori mabhizinesi chete, chinhu chaunoda kuita muupenyu hazvinei nekuti ndezveskin, ndezvemakeup, ndezvekumhanya, whatever that it is zvauda kuita muupenyu unokwanisa kungozviita, risingori basa rekuti uda kuita doctor kana nurse kana accountant.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mabel Machabunga Butler kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nemamiriro akaita zvinhu patinonzwa kuti mapurisa mumigwagwa havasi kutombowanikwa zvichienzaniswa nezvaisiitwa kare, zvekuti vanhu vaitogara vachiita hwakitsina gonzo kutandanisana nemapurisa. Tichitarisa nyaya iyi tabata vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights, vaokei Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa. Tinouchingamidzai nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Tofara chose mukanya murewa.
Aiwa, zvinofadza. VaMachisa, nhasi tati tingotarisa takananga nekodzero dzevanhu. Tinonzwa vanhu vakawanda makore ese vagara muZimbabwe vachingochema nyaya dzekuti mapurisa anovatyorera kodzero dzavo. Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, muri kuonawo sei nyaya yekuti mapurisa mumigwagwa umu haasi kuwanika?
Ndinoda kutaura ndechekuti kune makoronyera akati wandei anowanikwa ari mumapurisa. Vanonyanya kuita uori hwakanyanya. Izvo ndo zvanga zvanyanya kurwadza mhuri yeZimbabwe. Yokuti kana uchifamba nemotokari, kana uchifamba nepublic transport yakafanana nemakombi kana kuti nemabhazi, zvotoita sokuti wapara mhosva kudhiraivha. Zvotoita kuti sokuti wapara mhosva kupinda mukombi. Saka mazuva mashoma nene apfuura migwagwa yedu muZimbabwe makafura mhepo, nokuti vanoita zveukoronyera kana kuti zveuori vari mapurisa. Hakuna.
Ndeipi kodzero huru yanga ichinyanyotyorwa nemapurisa?
Kodzero huru yanga ichityorwa ndeyekuti kune mapurisa anga achipinda muhomwe dzedu zvisina mhumo. Vanga vachipinda kunotibira izvo zvidiki diki zvatati nazvo. Munongoziva kutambura kuita kuri kuita mhuri yeZimbabwe. Pamwe anenge ane kamari kadiki diki ikako paanopira petrol motikari make, pamwe anosara nemari yetoge. Anotozopedzisira ati chiregai nditomupa mari yanda ndichifanira kumupa yetoge, ndodzokera hangu rwendo rwehaushai budiriri.
Saka kushaikwa kwemapurisa mumigwagwa uku vakanzwa here zvichemo zvanga zvichiitwa nevanhu zvekuti vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo?
Murewa, munoziva zviri kuitika muZimbabwe. Hakusi kunyeya naba. Masoja ndiwo achichamboona kuti zviri kuitika muZimbabwe zviiko zvino. Saka tisaite zvekureverana nemachita sekuti hazvisizvo zviri kuitika. Iwo mapurisa ndofunga akanzi no imi chimbomira kunetsana nemhuri yeZimbabwe timbogadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda Zimbabwe muve nerunyararo maita yenyu.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights VOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum nhasi chasimudza mukombe weCastle Premier Soccer League mushure mekukunda chapungu 2-0. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera yakadai. Bulawayo City 5, Bantu Rovers 0. Harare City 1, Haumine 0. Highlanders 1, Capes United 1. ZPC Kariba 2, Wange 0. Shabani 2, Yada 0. Ngezi Platinum 0, Triangle 0. Cholocho 0, Black Rhino 0. Dynamos 1, Chicken Inn 0. Chapungu 0, FC Platinum 2. Zvikwata zvabuda mumakwikwi eCastle Premier Soccer League zvinoti Harare City, Wange, Cholocho neVantu Rovers.
Ndanzwa mere kurira Kasi ya pane watakundo kushira
Watakundo kushira
Tiani watunga mira Tiani wafunga unatichene seranzira
Chikene zanzira
Hajitete mbe nyama Shunote zimba
pakatipe hana
Choku ita apana
Mwaka
kungo nirira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muno tifuzire Napanuru watama Matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya So matora mukoma matora mtati yenama wanducha egona Misozi yanda chie manja satakuna Tumira yingi roze netontakura Irinjozi eipaita atana ngura Irinjozi yandi kurira amainda gura Diani ya chandira ira Hama the page kwa matwaira Daisi mbofunga nicha chaira Uwe denga daimandi daira Yakungenzi mboye kutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongo wanikwa tichidzoka setate yariva
kasetate yariva
ndanzo mere kurira
oh
esi yapane watakunofushira
watakunofushira
ndiani watungamira ndiani wafunga unatichenesera nzira
chendesa nzira
hazvitidzembe nyama
aiwa
tunotidzemba pakatipe hana
pakatipe hana
chokuita apana
apana
kungomira mere ya mangwana
mere ya mangwana
Nako kambo panorwadza moyo kubva kuna Winky D featuring Oliver Mtukudzi Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navaKudzai Chipanga navaInnocent Hamandishe vanomiswa pamberi pedare nhasi. Vamunangagwa votarisirwa kudoma dare remakurukota svondo rinouya. Chikwata cheFC Platinum chinosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League wegore rino. Tinoti makorokoto kuvakomana vekuzvishavane. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzesi isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Lamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 lwezi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo umiswa imthethwandaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokhu?
Yengoma evele ngomntwezana uPierre, kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogo lesana esezami ukukhetha abantu abangafucela umsebenzi wokuwakha indlela wakha ibizelo ethu nokuthiye phambili?
Iqembu le-FC Platinum yilo intshantshu yalo mnyaka kusigaba se-Castle Lager Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eletshapungu nge-2-0 namhlanje emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Wake waba umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo onguye umphathi ntambo wezemali umiswe phambi komthethwandaba we-Magistrate Court eHarare lamhlanje. Watshela umanje ukuthi wabotshwa mhla ngolwesithathu lweviki edluleyo ngabantu ababehlome begqoke impahla yebutho. UChombo othi akazange achawe njalo wavunyelwa ukubona labo dokotela bakhe uthi ucabangela ukuthi ucatshangelwa nguZulu ukuthi ukuxuku lezano PFL ithiwa iG40 elasekela unkosikazi Grace Mgabe. Umantshi udlulisele phambili ilanga lokuzwa isicelo sokuthi uChombo ahlawuliswe na imali yesibambiso ibail ngomvulo. Umezi Visigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChombo uthi yena lemuli yakhe basebelele kusihlwa mhla ka 14 lwezi lapho kweza khona abantu ababegqoke impahla yabakubutho bezivale ubuso babhidliza isango bangena babulala lamasango aphakathi endlini kunye lamafasitele basebemthatha ngodlakela wavalwa ubuso ngesaka. UChombo uthi wasiwa endaweni angayaziyo lapho afika wetheswa amacala abalisa ungahambisi kuhle umsebenzi webandla leZANU-PF kanye lokungaqhubi kuhle umsebenzi ngesikhathi engumphathi ntambo ogatsha olubona ngezokulondolozwa kwezabelo. UChombo uthi ngolwesithathu amasotsha ambisela ngekhaya kodwa wafica kulamapholisa emlindele ahle ambopha. Umtshutshisi umnumzana Edmore Nyazamba uthi uChombo wetheswa amacala amathathu abalisa ungethembeki, i-corruption kanye lobusela bokufihla iqiniso, i-fraud ngesiNgisi. UNyazamba ucele idale kuba avalelwe kuze kuyefika mhla ka-8 kunyanga kaMpalakazi. Igqwetha likaChombo umnumzana Lavumo Maduku uyaliphikisa leli cala njalo uthi amapholisa asephule umthetho ngoba sebevalele uChombo osekwedlule amalanga amabili okungekho emthethweni. Kodwa umtshutshisi uthi uChombo ubotshwe ngolwesithathu njalo ulethwe edale ngokusemthethweni. Kodwa uMaduku uthi isibotshwa asimelayo siveze ubufakazi bokuthi sibotshwe mhla ka-15 lwezi okusobala ukuba engowathathwa ngabantu bakahulumende kungakho kumele akhululwe. Umantshi umnumzana Elisha Singano ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kulolu daba lamhla. Lokhu kwenzakala enye inkokheli yebandla leZANU-PF abakhokheli bohlangothi lwabasakhulayo abathi umnumzana Innocent Amandishe lomnumzana Kudzai Chipanga labo bathoniswe besetheswa icala lokweyisa inkokheli zebutho. Umanji unkosikazi Josephine Sande ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe sokubana aphiwe na uChipanga imvumo yokuhlawula imali yesibambiso ibail. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esavunyelwa. UChipanga laye ubotshwe ngasukulunye kuze kubotshwe uMnumzana Chombo. UHamandishe yena uzaphindela emthethwandaba mhla ka 8 December. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amazwe yangentshonalanga abikwa esamukela umongameli omutsha uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Elebhilitane libikwa lisithi lilindele ngabomvu ukuthi liphathise eleZimbabwe. Sixoxe lengcwethi ecumula izombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyaloba kathi sivele ngiloba i-article yami yani vele ngiloba ngesonto. Ngiyachasisa mina ukuthi uzanikwa ithuba lokuthi asuthise lokhu ade khuluma ngakho okwe-democracy lo mnotho. Kodwa inkinga ukuthi njengoba evele ngumuntu ezanu-PF kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogo lesana esezanu ukukhetha abantu abangafucela umsebenzi wokuwakha ilizwe lethu nokuthi siye phambili.
Manje nxa ukhangele okade kusenzakala kubandla leZANU-PF lapho esibone uMnumzana Mnangagwa ethwaliswe nzima, ubona ungani lokhu kumenze abe losekelo yini ebantwini kakhulu abasekeli beZANU-PF?
Ungazinandelela ukuthi usekelo abelalo lusekelo kaningi oluqondane lozulu obovele ezonda umgabe leZANU-PF. Abaningi abakhona engidangalaathethi bayathokoza ukuthi kube le thuba lokukhipha umgabe, kodwa lokhu akuthi ukuthi bathokozela yena uMnangagwa. Bazamthokozela nxa engakwanisa ukuthi ayenze izinto ezehlula umgabe kula bantu abekabakuZANU-PF ababevele bele ngqondo eziqondileyo, ababevele bekhanya bekhuluma izinto ezengqondo kodwa beseshuleka ukwenza izinto abafuna ukuyenza ngoba ukhulu wayebakindindezela. Ngibona ngathi mina angazazize usekelo labantu bakhona abanjengaboRaker Ukonde labantu into program yakhe ingaya phambili.
Kodwa siyabona ukubana kuZANU-PF bekulokhu kusiba labaphathi ntambo abaphosa ukufana iminyaka yonke. Umbona uMnangagwa ezakhetha abatsha yini esingakaze sibabone bekuhulumende?
Inkinga yakhona le yitsho mfowethu ukuthi engaze akhiphe singathi ngesikhiwa i-DA ne-DNA egazini lakhe, uzefanele akhangele ngaphandle wothango ngaphandle kwe-Lacoste ngoba abantu abaningi abe-Lacoste bebengaba abantu abavele bekuZANU-PF. Uyafanele asebenze lama-technocrats abantu abaziyo into ezihambelana lokulotho welizwe. Engaze abe lokhu ebhodisi bayeZANU-PF khonapha okwesayini konkhayamoyo ophoma ngibona open pop. Uyagcina sokufana lomgabe ukuthi uzama nje ukuthi achaze abangane bakhe.
Alo-ke nguMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukugcotshwa kukaMnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli omutsha welizwe leZimbabwe kwamukelwe ngendlela ezitshiyeneyo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitani. Okuningi asikuzweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ekhuluma labanye abaseLondon.
Abanengi bathi umongameli welizwe omutsha uEmmerson Mnangagwa kumele anikezwe ithuba lokuthi aphathe ilizwe kuloba nje cathangelwa ukuthule sandla sokubulala abantu ngesikhathi sekugrawundi lapho kwabulawa abantu abaningi kakhulu ababesekela ibandla leZaphu emathweleni leMidlands. Ugogo Masiziba ungomunye owamukela ungena kukaMnangagwa esikhundleni.
Mina sengile 20 years ngihlala lapha e-UK and kungijabulise kakhulu ukuthi ngizwe umongameli ekhuluma ukuthi ilizwe kumele lilungiswe kuncengwe la makhiwa sincedisane ukuvusa iZimbabwe. Kungithabise kakhulu lokhu ngoba sathi sisiza la sasingazange azohlala la sasizozama ukuthi siphile. Xa ilizwe lilunga njengokukhuluma kwakhe, hayi mina nabami siyabuyela sibile ekhaya.
Umnumzana Chris Gama uthi uyakwamukela ukutshintshwa kukamongameli kodwa yena cha ngeke abuyele ekhaya ngoba umnangaga uhlezi ephakathi kwalo hulumende obulele iZimbabwe kusukela sithola uzibuse.
Siyakujabulela, siyakuthokozelela lokho kwenzakala elizweni lethu laseZimbabwe kodwa hayi mina angeke ngibophe ezami lubhekisa amabombo wamanje ngoba lubaba ongenileyo sonke siyamazi ukuthi ungomunye wabo laba ababuse iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa. Zonke izinto ezimbi ezenziweyo elizweni ube ngomunye wabo abezenza laye. Ababuleweyo laye ube lesandla kukho. Okudiliziweyo laye ulesandla kukho. Okutshentshiweyo laye ulesandla kukho.
Unkosazana Thoko Nare ukhanya engelaqiniso ukuthi uza kwenzani loba elesifiso sokubuyela ekhaya.
Ah, ekhaya singahamba but asijahanga ngoba sikabona ukuthi into yakhona ihamba njani. Kumele sibone kuqala ukuthi into ziyatshintsha zisiyanga.
Umongameli omutsha u-Emmerson Mnangagwa uthe ukhetho luzaba khona noma kanjani ngo-2018. Izizalwane zeZimbabwe ezisebhilithane eziningi zihlezi kuleli ngokuphephela njalo bayesaba ukuthi bangabuyela ekhaya kube lokulwisana lokuhlukumezana ngezombusazwe njengenjayelo ngesikhathi sokhetho. Kuzaba nzima ukuthi bavunyelwe ukuzophephela futhi kuleli. Ukhona abathi hayi amazwi kamongameli mahle njalo abamboni ivumela ubudlwangudlwangu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 London, ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Sibanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Gipite e-Egypt. Iziphathamandla zikahulumende zithi kufe abantu abangamakhulu amathathu lanhlanu bebulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalwa icatsha esigabeni seSinai Peninsula. Abantu abafile abangamachumi amabili lasikhombisa ngabantwana. Sipheteke indaba zethu zakwamanye amazwe ngase Yemen. Indizamtshina ezintathu ebezithwele ukudla lenye impahla zifike esigodlweni seYemen iSanaa. Limpahla ngeyokuqala ukuvunyelwa kuhlelo kulelo lizwe kulandela ukuvinjwa kwempahla yokuphathisa iziphephele. Ngolwesithathu iviki edluleyo amasosha angene ngamandla eZBC bavala bona umsakazo basebefaka imbiko yabo besazisa uZulu ukubana sebethethe intambo zombuso. Kusukusela lelo langa bekulokhu kudlalwa ingoma ezahlatshelwa ngabalwa impi yenkululeko bekuvuyo lezandla. Lokhu sokucunule abavela ababesilwa bekucele lezibra bona abathi ingoma zabo kazichaywa. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ibutho leZimbabwe liphume kumabonakude weZBC bethatha intambo zokuqondisa okwenzakala ebandleni elibusayo ngolwesithathu emadabukakusa kuviki eledlule osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakalayo ezweni. Ngolwesithathu ibutho leZimbabwe lithatha intambo lahle laguqula inhlelo baqala ukuchaya ingoma zenkululeko zebutho lezandla, ingoma zebutho lezipra kazichaywa. Abantu sebesole lesisenzo bethi ibutho lilungisani uma liza kwehluleka ukulinganisa ukuchaya ingoma zamabutho onke alwela ilizwe. Inhlelo seziqhubekela phambili njengenhlala yenza kodwa ukuphuma kwengoma zenkululeko zebutho lezandla kuqhubekela phambili zikhala kumabonakude lakumisakazo. olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kulusizi ukuthi ibutho lalo seliqhuba inketha bechabi ekuqhubeni inhlelo kumabonakude lakumisakazo.
Kulusizi ngoba bekukhangelela ukuthi kuthabe zonke ingoma zombuto yombili ezezipra lezizanla ukuze kunikeze i-confidence kulabo abantu abakhangeleyo ukuthi into lezi ziyabambanisa, ngoba kuba nzima ukuthi kathesa abantu ababekumbuto wezipra uma bebona kusenziwa into zezandla bezibone labo beyingxenye. Kuphakanyiswa kakhulu imlando yezandla, kungaphakanyiswa yombili, bazibona bengelasabelo bona. So bekukuhle ukuthi kule i-transition kutshengisa ukuthi kule mbutho yombili yonke yadlala umlando.
Indodana kaMuyi owayengumsekeli kamongameli uJoshua Mqabuko Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, laye uvumelane lo mnumzana Fuzwayo ethi okunye okumdanisayo yikuba kukho konke lokhu okwenzakalayo akulandaba ekhuluma ngesivumelwano se-Unity Accord. Ethi lokungatshaywa kwengoma zezipra kulomutsho ohlukuluza imimoya yabaningi.
Ingoma zombangazwe zomzabalazo izilogani abekujengiswa lapha e-TV ZBC isayidi lezipra lezaphu akucacanga, akukhithwanga kangako e-TV. Njalo nxa sibeka abakhokheli abayibo ababephambili kwezokukhulula ilizwe, abayibo ababebakhulu, ubaba uJoshua uMafukufuku umdala kavezanga kangako ngalesi sikhathi nxa sokukhithwa izinto laphana e-TV.
Unkosikazi Abigail Mupambi usole lesi senzo ethi kuqakathekile ukuthi ingoma zikhale ngokufananayo.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi ukungabi balance mhlawumbe okwezingoma zethu ikakhulu ezeliberation struggle ku-ZBC kathesi singathi omission. Angaza ke ngithi mina i-deliberate ngoba it's too soon for that. But kuqakathekile ukuthi vele sihle make sure ukuthi siyafaka singathi recommendations ukuthi ingoma lezo ziphume zibalanced ukuze sisithengisele i-view balanced, just like the efforts which were balanced.
Osakhulayo undodana Moyo yena uthe kuyadanisa okwenzakalayo ngesikhathi lona ibutho lisithi liqondisa indlela, kodwa ingoma zenkululeko zebutho lezipra kazizwakali emsakazweni lakumabonakude.
Kuyasidanisa lokhu okwenzakalayo ngesikhathi ilizwe lime manzonzo ukuthi kuzwakala ingxenye yolunye uhlangothi luyilo olukhunjulwayo olukhunjuzwa abantu beZimbabwe. Kukanti-ke leZipra yadlala indima enkulu kakhulu ekuletheni ilizwe leli. Njalo kuyadanisa ukuthi iZipra eyayikhomandwa nguJoshua Nkomo esimbiza namhlanje sithi Father Zimbabwe kodwa kayiqanjwa, kutshengisa ukuthi lokhu sithi Father Zimbabwe kuzinyembezi zengwenya nje kuphela.
Ibutho lokhe libusa, kodwa uhulumende usekhuphe imibiko ethi uzulu lezisebenzi zikahulumende aziqhubeke zisebenza njengenhlala yenza. Kuthi umkhokheli webutho uConstantine Chiwenga laye usekhuphe imibiko ethi lokhe belungisa okungahambi kuhle ngaphansi kohlelo olulesihloko esithi Operation Restore Legacy, lapho abantu labo bathe bakhangelele ukuba ukusebenza kwezemisakazo lakumabonakude kuzalunga loba nje ngesikhathi sisiya emoyeni bekungela nguquko. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lo. Wayengumlweli wempi yenkululeko kubutho leZipra unkosikazi Thariso Phiri uMamoyo, ngokuthi wangena njani empini. UMamoyo uqala ngokuchasisa ngemizamo yokuthi ababekubutho leZipra bethole uncedo kuhulumende.
abantu abangani sisesele problem labo yilabo kuthiwa ngama recruiters umuntu abanye abaphuma phandle abangazange bevetwa abangazange bethini uyabona umuntu wonke othiye umuzi wangibo ephuma phandle kumele ethole something and njalo labantwana abanye abangela abazali abafelwa ngabazali khona ngani akula nto abayitholayo akulani akulani ya that's why bekhiphe ubaba uthinga ngoba bese benanzelele ukuthi akula muntu olahla abantu bakibo wayesenanzelele ngoba wayesekhuluma ngokuthi kumele kube le vetting kumele kube lani so baxothe khona ukuthi ngaba levetting amaswela akhona ngale azatshontshani ngoba imali yabisisiye ebantwini uyabona i-struggle is not that ususiwine someday njengesikhuluma so uyabona for example uyazi ukukopa sometimes kuyapasisa singakopha into e-South Africa ogogo bayahola lapha ama-pensioneer akaholi uyabhalwa ukuthi yare pensioneer but they get nothing uyabona yizi izinto ezenza ukuthi abangamzwisisi
lingasithi fahlafahla nje ngamafitshane ukuthi lajoyina njani impi lalinganani
mina impi ngahamba ngo-75 bengilabo 12, 13, 14 khonapho bengisesemncane vele ngiyibele lami liqala ukuphuma uyalibona sasuka lapho saya eBotswana suka eBotswana saya eZambia eZambia safika satrenwa sasaqala savula i-camp eMombeshi then eMombeshi kwaba la ngani kuthiwa sekumele kube le unit yethu ayizipho ehlanganisa amabutho ezaphu and amazanda sayahlanganiswa eMgagawu eTanzania salwa thina lamazanda amasiprendzala thetha silwile basifuqa thina saya kwenye icamp yethu eTanzania khona ngale ethiwa yiMorogoro lapho engaqedela khona i-training yami 6 months ake ngaqalisa afresh 6 months kuthithi ngenze 12 months ngoba ngale 3 months lapha 3 months ngale 6 it's 12 angithi then after that sakhethwa as commanders ama-structure sayotraini simombeshi ebilamankazana icamp le ibithwele 600 angithi so satrainwa khona ngale thina singama-instructors so ngi-instructor ngiyaphiwa i-position as a company commander and wathi sinjalo nje sitrainisa yonke into yonke ubopho physical yonke wawungena ilokuzena esingayifundisiyo ilesson esingayifundisiyo suka lapho satshintsha sayoba kuthasisti camp ethiwa yi-VC sincedise ukuthi laba abafuna ukuyatrainwa emgoshi besibancedise ukuthi hhayi lo angakwanisa lo unjani lo u-right lo hhayi ungani kaphilanga lo unjani njani ngoba bafika abanye abangaphilanga ngenxa yesikhathi lesana esikhathi mithi abantu bebebaleka lapha bebalekela ukubulawa sathi sekunjalo kwaba kwaze kwaba lesizamina ekafuwe abatraineli i-typini konke lamanye ama-subject nje okusebenza ngapha ekhaya ama-teacher lani khonapho kambe ten commander khonapho lo gogo wawuthiwa inyamurowa okokuthi nxa usimithi ngabo waye wabona nga wasibulala laye angithi unkulunkulu wasivikela sasizabuye ekhaya asiselancedo asisancedwa asisayenziwani abantwana kabafundanga nxa usithi ubhalise kuthiwa bafundiswa mahala akubhadwa labaphuma abantwana kubuhlungu lo
bakhona yini abaphumelelayo
loku ungathengisanga awuphumelelanga nxa ungumuntu wezapha umuntu wezibhura awuphumelelanga lo awasala khona waye uyisigqili sokusetshenziswa then bona besiya phambili ngoba ungakhangela umuntu ongayangempini uzuhawukela ukuthi bathi bengisiya nga bahlezi abantu bahlezi abantu ngapha kulobusela ngapha kwenzakalani ungaze ukhuluma uncedi ngalutho
sasa yezimbabwe liyibone njani esephumile umongameli Robert Mugabe lo mkakhe
uza-ke ephumile laye uzabuza mbona sizaliselebrata laye ukuthi athakathi lincedile ukuthi lingigide la ngoba kakunanzelela ukuthi uyabe sephumulile ukubuzwa lokhu lalokhu lalokhu lokuwonakelelo kulungileyo
leyo balaleli bekuyingxoxo lowalwa impi yenkululeko unkosikazi Tariso Phiri uMamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezapho asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle. Kwezemidlalo sichayela ihlombe iqembu le FC Platinum ngoba yilo intshantshu zalonyaka kusigaba seCasablanca Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eLetshapungu nge-2-0 lamhlanje emini. Sizezwa njalo kuJoseph Njanji ukuthi ngawapi amaqembu asuke kusigaba lese.
Abasohlele iqembu leFC Platinum nguRodwell Chinyengetere noAli Sadiki, njalo leli qembu libe ngelakuqala eliphuma ngaphandle kwamadolobha amakhulu iHarare lakoBulawayo ukuphakamisa inkezo ye-PSL selokhu ilizwe leZimbabwe lathola uzibuse. Phambilini bokunqoba kweqembu leFC Platinum kwanamhla, iqembu leSt Paul's Musami yilo elake lathatha lesi sicoco ngomnyaka ka-1966. Iqembu leFC Platinum liqede lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa lambili ngemva kwemidlalo engamashumi amathathu lane, kuthi endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elinqobe elejikenini ye-1 kanya, njalo liphutshe imidlalo yalonyaka lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa. Kusenjalo amaqembu abalisa elewange leleHarare City walandele eleTsholotsho leleBantu Rovers ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ngemva kokuba ephutshe imidlalo esendaweni yesithathu leyesine nxa usuka ngaphansi kwengalane. Iqembu leWange linqotshwe ngeleZPC Caribe ngetshukanya, okutsho ukuba liqede lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo ngamashumi lesikhombisa. Abafana beHarare City bona banqobe abeHowmine ye-1 kanya, baba lemiklomelo engamashumi amathathu lathoba mnembili, kodwa behluleke ukusinda ngoba eleBulawayo City iqembu ebelihlezi phezu kwabo phambilini kwemidlalo yanamhla linqobe leBantu Rovers nge-5 kanya, lakhuphula inani lemiklomelo yalo yakumashumi amathathu lathoba munemunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje, iqembu le-Highlanders libe ngujikilobhanqa 1-1 lele Cape United emagomeni, eleShapane Mine linqobe leYada nge-2 kanya eMaglas. Iqembu leTsholotsho libe ngujikilobhanqa lele Black Rhinos nge-0-0, kuthi elenkeze Platinum Stars lalo libe ngujikilobhanqa lele Triangle kungela elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngibele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ingoma emnandi sigqibela uhlelo uzan qomanini singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Jombo umiswa emthethweni ndaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokho? Njalo ke iqembu lomdlalo wenguqu LAFC Platinum yilo intshanju zalonyaka kusigaba se-PSL silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lelali.